Asiri kufara nekwanoti kusarira kwenzvimbo yaanogara yeChiredzi ndiva makoshoko. Vashoko vanoti kunyange nzvimbo yeChiredzi ichirimwa nzinde dzinogadzirisa tsvigiri inotengeswa munyika yose pamwe nekunze kwenyika ine urombo hunotyisa. Vashoko vanoti chipatara cheChiredzi hachina mishonga asi chichitarisirwa kubatsira vanhu vanodarika 300 ezviuru kana kuti 300,000 uye imba inochengeterwa vafi kana kuti mochari yave tiri zvikuru isina michina inoita kuti itonhorere izvo zvinozoita kuti mitumbi yevafi igume yave kuipa. Vashoko vanoti vagari venzvimbo iyi vakawanda vavo vari verudzi rwechitsonga vakabviswa munzvimbo yegona renzou game reserve iyo yaiva nzvimbo yemadziteguru avo kuitira kuti muiswe mhuka ivo ndokuendeswa kuHippo Valley. Vanoti ikoko vakazobviswa zvakare vachiendeswa kwachilonga uye pari zvino vave kuda kubviswa zvakare vachiti hapana budiriro inouya nekutama-tama kwavari kuitiswa.
Ukatarisa kuti vanhu vechitsonga vakamuvhiwa kubva kugona renzou, vanhu ava varwadzikana zvikuru nekumuvhwa kwacho.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekusiyakobhu kukaribha mudunhu remashonaland wef vashaini gwangwava. Vagwangwava vanoti madziteguru avo akabviswa munzvimbo yezambezi pachivakwa dhamu rekaribha uko kune mamwe magwenye emagesi vachivimbiswa kuti magesi nemvura zvichavatevera.
Isu sevagari vekuna Zambezi ndofunga madziteguru edu akabviswa murwizi rwaZambezi kuti kuvakwe dhemu rekaribha vakavimbiswa kunzi magesi achakuteerai, mvura ichakuteerai kwamuri kunogara. Asi pari zvino tinoshamisika magetsi achiendeswa kunzvimbo dzakaita sana Mutare kunana Harare isusu tisina kana magetsi.
Vagangwava vanoti zvinorwadza kuti pamakore anodarika 60 vabereki vavo vabviswa muna Zambezi vachiri kurarama upenyu hunosiririsa vasina makiriniki nezvikoro asi makambani anovhima mhuka dzemunharaunda yavo pasina zvinovaratidzawo kuti nharaunda yavo iri kupinza mari munyika.
Saka zvinosiririsa kuti almost 50 something years, close to 60 years kubva vabereki vedu nana sekuru vabviswa muna Zambezi tichiri kurarama upenyu hwevanhu vakasaririra, hatisi kuinjoya, hapana chatiri kubhenefita.
Dambudziko iri harisi kuChiredzi nesiyakobho chete sezvo vamwe vagari vekwamutoko kumashonaland east vachiti rakadzikawo midzi kwavo sezvo makambani ari kuchera matombo mudunhu remutoko ari kungomora zvicherwa zvavo pasina kuvandudzwa kwenzvimbo iri kubva matombo aya sezviri kutaurwa nasekuru Francis Pawandiwa. Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvowanikwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti dambudziko rekusarira kwenzvimbo dzine zvowanikwa zvinokwanisa kusimudzira nyika iri rinokonzerwa nemakambani anoshanda ari muhapwa dzevakuru vezvematongerwo enyika.
Model iri muZimbabwe iri kushandiswa ndeyekuti private sector inoshanda iri muhapwa zvemapoliticians.
Vamaguhu vanoti dambudziko rekusimudzirwa kwenzvimbo dzine zvowanikwa rinopedzwa chete nekupa masimba ebudiriro kumatunhu kana kuti devolution kana zvikaitwa nenzira yakanaka. Vamaguhu vanoti vemakambani vanofanirwa kuita zvibvumirano nemakanzuru kwete nevakuru vehurumende kuHarare.
Tiri kuda kuti RDC yekwamutoko mainvestor ese vanga vari pasi peRDC vasainira nezvibvumirano neRDC vapiwe malicense yekumaina neRDC ichishanda neprovincial council yeko.
Tevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti vemakambani vanosungirwa kutaura nemadzimambo kuti vaite zvirongwa zvinoyamura vagari. Amai Chombo vanoti bazi ravo rinobhadharisa makambani anochera zvicherwa mitero kuburikidza nemakanzuru mari dzavanoti dzinofanirwa kuvandudza nzvimbo dzinenge dzichicherwa zvicherwa izvi. Nyunyuto dzekusaririra kwematunhu akawanda munyika dzakatekeshera zvekuti vagari vakawanda vanoti vari kupa nenyota makumba ari mumvura dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzichiti rushambwa rwevanhu vematunhu aya rwekuti vari kudyirwa pfuma yavo nevarefu pasina anovarwira. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.